manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechipiri ndira 16/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaEllington Mangoma vanoti bato riri kutonga reZANU PF rinofanirwa kuburitswa muhurumende musarudzo dzichaitwa gore rino.
Hurumende inotadza kubuda pachena paurongwa hwayo hwekuti mari dzinonzi dzakabudiswa munyika zvisiri pamutemo dziri kutorwa sei munyika.
Vagari vekumasvingo vofarira kuvhurwa kwemvura dzavo dzakanga dzavharwa nekanzuru.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiriri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti kunyangwe hazvo bato riri kutonga reZANU PF rakashandura utungamiriri gore rapfuura, vanhu vanofanira kuburitsa bato iri muhurumende musarudzo dzichaitwa gore rino nekuti ndiro bato rakaondonga upfumi uye vazhinji vaishanda nevaimbove mutungamiriri webato iri nenyika vaRobert Mugabe vachirimo muhurumende. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
VaMangoma vanotungamira muwembatanidzwa yemapato anopikisa weCoalition of Democrats vanoti hapana chishanduka kubva pane zvaiitwa navaMugabe uye vanhu vanofanira kuzvisunungura kubva kuutongo hweZANU PF. VaMangoma vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika aripo vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nemauto kutora masimba muZANU PF nemuhurumende uye kusvika pari zvino hapana zvavati vashandura pane zvaiitwa navaMugabe uye vari kushanda nevanhu vakawanda shanda muhurumende yakabviswa.
Hapana chatinoona kuti vanokwanisa kugadzirisa ivavo nekuti vanhu vazhinji vacho vakasvitsa nyika ipapa ndio vachirimo. Saka hazvisi kuti ndi Robert Mugabe chete, asi kuti system yacho yese yakaora and system yacho yese ine huori. Saka kana vamwe wacho varipo, vazhinji vacho varimo muhurumende, tinovaziva vari dzionyanzvi dzehuori. Saka hationi paine zvavanokwanisa kuwandudza.
Vati vanotarisira kuti hurumende yavaMnangagwa ichaita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwayakaita uye vanhu vanofanira kutora mukana uyu kusarudza vatungamiriri vavanoda. Vati hurumende iripo inofanira kusiyana netsika yekutenga mavhoti yaiitwa nehurumende yavaMugabe pamwe nekushandura mitemo yese inodzvinyirira vanhu pamwe nekumbunyukidza mapato anopikisa pamwe nevatori venhau.
Isu chekutanga chatinenge tichida kuti chiitike ndechekuti nyaya yekusenzesa violence kurova vanhu nekushidzira vanhu ngazviperi. Nyaya yekupa vanhu chikafu nemaagricultural inputs nenyaya yekuti unosupporta bato ripi ngazviperi.
Vati mubatanidzwa wecode uchakwikwidza zvigaro zvese munyika yose, asi vanoti pachine mukana wokuti vanogona kubatana nemamwe mapato ari mumubatanidzwa yakaita seweMDC Alliance uyo unotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe newePeople's Rainbow Coalition uyo unotungamirwa namai Joyce Mujuru. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vakaenda, mapato anopikisa haafaniri kukanganwa kuti hondo yavo ndeyekubvisa ZANU PF uye anofanira kuenderera mberi nehondo iyi. Vati kuenda kwavaMugabe hakurevi kuti munyika mava neshanduko.
Saka ndikuti isu mapato eopposition achine mukana nekuti vana veZimbabwe vano vari kuona kuti zvakaitika muna November hazvina zvazvo zvinhu zvakanaka nekuti vamugabe vakakwanisa kungiti vaenda asi hazvisi zvinhu zvekuti zvatakazopedzisira tave nazvo zvinhu zvakanga zvabuda mujekere kana kuti matingati musarudzo. Saka sarudzo ya 2010 dzichakakosha pakuti vana veZimbabwe vachuze kuti kana kuti vasarudze kuti vachiri vanoda here vamunangagwa vauya nekuda nekupfurikidza nemuzano PF musiri musarudzo dzenyika kana kuti vachasarudza umwe mutungamiri wavanoda zvichiri kuwana veZimbabwe kuti vaone mazvavangaita tichienda mberi.
Vatiwo vamugabe vakaenda nenzira isina kunaka sezvo yakapa mauto simba raasingafaniri kuva naro munyaya dzematongerwo enyika.
Tinoziva hedu pachedu kuti dambudziko ratave naro nezvakaitika paoperation Soul Legacy nderekuti mauto akawana masimba amwe asingafaniri kunge aine mauto munyaya dzematongerwo enyika semasimba ekubvisa mutungamiri wenyika. Hongu isu semaZimbabwe tatiwirirana kuti vamugabe vaende ende vakaenda havachadzoki havachafa vakadzoka asi ngativirane nenyaya yekuti mauto ngaasapinda manyadzo dzematongerwo enyika.
Vati zvakakosha kuti mabata anopikisa arambe achirwira kuti mitemo yesarudzo kufambiswa kwemashoko nekutapwa kwenhau ishandurwe sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti mapato ese apiwe mukana mune penyuro nemumapepanhau ehurumende sezvinoita bato rezanupf. Vatiwo mapato aya ane mukana wekukunda musarudzo kana akabatana. Mukuru wemedia center vaernest mudzengi vanobvumirana navagwede vachiti chingave chishamiso kuti mapato anopikisa akunde musarudzo kana akasabatana.
Kuti nyaya yakakosha ndeyekuti vanhu vapinde muvanhu haisi nyaya yekuti vanhu vabatane vari mumabhodhroom avo but ndeyekuti motobatana mubhodhroom zvodzika zvoenda kuvanhu. Izvozvo hatisati tanyanya kuzviona. Hongo MDC Alliance yambozama kuita misangano marali nene but zvemarali haasiwo atingati ndo anomezha kuti pava nemubatanidzwa une simba. Toda kuti tichiinda kuna anonzi mastructures anosvika kuward level kunofanira kunzi kwakutaurwa kuward kuti kunoku kune MDC Alliance, kunoku kune Rainbow Coalition kana iripo iripo, kana kunoku kune Coalition of Democrats zvichibva kuward.
Hurumende yavamunangagwa iyo yakaumbwa mushure mokunge vamugabe vabviswa pachigaro nemauto iri kupedza nguva yehurumende yavamugabe uye yakatozivisa kuti ichaita sarudzo panguva yadzange dzakarongwa. Kana mapato anopikisa akasabatana, vamangoma vachamirira court, amai mujuru vachamirira People's Rainbow Coalition, kwozotiwo vatsvangirai vachimirira MDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vazhinji vari kuita zvavakareva zvokudzora mari kuZimbabwe yavakange vaburitsa zviri kunze kwemutemo mumazuva ehurumende yavamugabe. Vamunangagwa vakaudza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuNamibia kuti pari zvino mamiriyoni ane chitsama akadzorwa uye imwe ichiri kuuya. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari dzinoti urongwa hwehurumende uhu hahuna kujeka uye mabhanga haataure pachena nezvemari dzevamwe vanhu dzinenge dziri mumabhanga emunyika. Tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari kurongwa kwehupfumi vaTerence Mukupe kuti vatsanangure kudzorwa kwemari idzi kuZimbabwe.
Ini saminista ndina mafigaziya haidini mungu ya zafanira kushabe kune announcement kuti mari yadzoka.
Mungazi vawe here kuti mari yacho iri kuendeswa kupi uye iri kushandiswa sei?
Mari kana ichidzoka ka handiti munhu unenge uchinzi imari yawakaburitsa kudze chidzosa mari yemunyika. Paunodzosa mari ka imari yako yawanga wakaburitsa kudze, saka hakuna framework yekuti mari iyo inobva yatorwa nehurumende nekuti mari yako wakaburitsa zviri pamutemo. Saka wakutaura kuti mari yangu iyana ndakaburitsa zviri pamutemo ndakudzoka.
Vanenge vachida kuitawo zviri kuitwa nevamwe zvekudzora mari izvi, pane nzira yavangaonawo kuti zviri kufamba sei?
Aiwa, hapana munhu anopinzwa panguva yakaoma nekuti president vakapaka vakasharidza vakaragidza tsitsi dzavo nevanhu vese nekuti dai vaida zvekusungana vanga dai vangosungana kasi kusungana panyaya iyi hazvina zvazvinotibatsira senyika dispensation yainenge iripo yaiencourage kuti vanhu vaite zvinhu zvakaa ende vamwe vachona vanga vari vanhu vanga vari mumazvo ematongerwo enyika saka tiringotaura kuti isu senyika chatirikunyanyoda imari yekuti tiokei vanhu
pasara nguva yakawanda sei kuti nguva yacho ichakwanisa kuitwa extend here
pari zvino hapana tariro yekuti nguva ichaextend handiti vakaanaunza kuti 90 days so pachiri nenguva programu iyi yakanzi ndeye 90 days saka nguva ichiripo aaosa mari ende chinoitika ndechekuti pamwe pane vamwe wekuti pamwe kuvane mari dzachona vamwe vanoda nguva yakareba kuti adzose mari chinei chiripo ndechekuti wongotaurira central bank inini 90 days dzamandipa iyi mari kasi mari yandiroa kudzosa
pane mapress reports anoti vaimbova mutungamiri varobert mugabe vane mari yavakadzoravo ichokwadi here
ini pari information yakadaro chinoitika kamunoziva kuti vanhu vemapepes angoitengesa mapepa vavo vachitaura nyaya dzinonakidza kuvanhu ini handina information inoratidza kuti president wedu pane nyaya dzakadaro nekuti isusu patakaita nedispensation tainyanyotarisira matsotsi anga akakomberedza president hapana pakambonzi president itsotsi
avo vange vari mutevedzeri wegurukota rezvemari nekurongwa kwehupfumi vaterenzi mukupe vachitaura vari parunhare muHarare.
Zimbabwe Congress of Trade Unions Young Workers raparura chirongwa chekukurudzira kudzikiswa kwemitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana vachishandisa internet. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita nestudio 7 sachigaro wezctu Young Workers vatiri vanhu marimo vati vari kuita chirongwa ichi icho vari kudedza kuti hashtag prices must fall nekuda kwekuti mitengo yezvinhu kunyanya zvinoshandiswa nevanhu mukurarama zuva nezuva munyika iri kukwira zvisina mwero. Vati vari kuita chirongwa ichi vachishandisa Facebook, Twitter newhatsapp asi vativo vachange vachiita misangano munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekurudzira veruzhinji munyika kuti varambe kukwidzwa kwemutengo uku.
Haisi kungoitwa mumawhatsapp nemafacebook nematwitter aya chete. Kampeni yedu iyi iri kutoenda kune vanhu chaiko vamwe vasiri kumaplatforms iwaya nekuti tinovimba kuti kuna vamwe vasina maplatforms iwaya kwoita vamwe vanawo asi vasina nguva yekumashandisa asi meseji yatinayo vachiidawo uye kubatana nevamwe vese veruzhinji vachikudawo zvino nekudaro tichaenda kunoita atinoti malabor forums tichizivisa vanhu kuti vanhu tofanira kubatana tirambe zviri kuitika.
Munguva pfupi yapfuura bato riri kutonga rezanupf rakasarudza komiti iri kutungamirwa nemumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga uye mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo zvisina mwero asi vamarimo vanoti vezctu Young Workers havaonese kuti hurumende pane zvairi kuita zvinobatika pakugadzirisa kukwira kwemutengo uku uko vanoti panguva dzakawanda kuri kuitwa pasina zvikonzero zvinonzwisisika. Vamarimo vanotiwo nyaya yekuti munyika muri kushandiswa mabond note aiva arambwa neveruzhinji ndiyo iri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekusagadzikana kwehupfumi munyika.
Bond note ndo rakonzeresa zvese zviri kuitika izvi. Vese vanotengesa makambani makuru ava vari kutora advantage yebond note iyoyi nekuti bond note raunza maprices matatu anova iwo price yeus dollar, price yebond note yacho iri cash neprice yetransfer. Zvese zvakonzerwa nebond note ravakaunza irori nekuti harisi kukwanisa kuwanika. Kusawanika kwari ikoko ndo kwakutorwa advantage of nevamwe.
Munyori mukuru weboka remadzimai muzctu amai Barbara Tanyanyiwa vanoti boka ravo rinotsigira chirongwa ichi uye munguva pfupi iri kutevera richange richiitawo zvirongwa zvaro kusanganisira kuratidzira murunyararo kuti mitengo yezvinhu idzikiswe. Amai Tanyanyiwa vanoti nekuda kwekuti vanhukadzi ndo vanoona kuti mhuri dzavana chikafu kukwidzwa kwemutengo kuri kunyanya kubata madzimai zvikuru.
Ma madzimai anowanikwa achiomerwa nekuti mari dziri kuhorwa nevarume wavo kana kuti dzavari kuhora ivo hadzisi kukwana kuti vatenge zvavari kufanirwa kutenga zvakaita fanike chikafu zvatinoti mabasic commodities. Tiri kuwanika zvakare madzimai vachivanika vachiita zvimwe zvino zvisakarurama kuti vaone mari yekutenga chikafu chewana zvikuru sei vadzimai vaya vasina kuroorwa vatinoti masingle women. Vamwe vari kutengesa miri yavo, vamwe vari kushandisa vana vadiki kusenza kutengesa majuice card, kutengesa masweets, kutengesa maputi kuti vararame.
Amaita nyanyo anotiwo kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kwave kukonzera kuti mhuri dzakawanda dzomerwe neupenyu, izvo vati zvave kukonzera kuti tsika yekusarurwa kwevanasikana idzoke. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiriri webato rinopikisa muKenya vaRaila Odinga, avo vari kupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika yakadzokororwa muna Gumiguru, vapika kuti vari kuzvigadza semutungamiriri wevanhu mukupera kwemwedzi uno, ndokana pakasaita nhaurirano pakati pavo nemutungamiriri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta.
Pop Francis vari kukumbira kunzwirwa tsitsi kuvana vakabatwa zvisina kunaka nevakuru vezvichenjero muChile. Unova huipi hwakaitika muCatholic Church, izvo zvakasiya zvasvibisa chimiro chechitendero ichi. Pop Francis vari kushanyira Chile.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangunjwa mumazuva mashoma anotevera vari kutarisirwa kuparura chirongwa chekufambiswa kwemari nehurumende kana kuti monetary policy statement. Kunyangwe hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kupesana pane zvingaitwe navamangunjwa, vose vanowirirana havo kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinofanira kugadziriswa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakuru vakuru muhurumende vanoti Dr. Mangudya avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo vanofanira kuparura urongwa uhu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaenda kuDavos, Switzerland svondo rinouya. Musangano wekuDavos unoitwa kubva musi wa23 kusvika musi wa26 mwedzi uno, uye unenge wakanangana nenyaya dzezveupfumi pasi rose. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti vamangudya vane mutoro wakakura kuunza mazano anogadzirisa nyaya dzezveupfumi, zvikuru dambudziko rekushomeka kwemari mumabhanga.
Chinhu chanyanyo netsa chikurukuru muZimbabwe kushayika kwemari. Kana tichiti kushayika kwemari, kune vanhu vari kurara mumutsetse vachitsvaga mari dzavo mumabhanki. Kechipiri chiri kunyanya kunetsa kuwana foreign currency yokuti tiimpote zvinhu zvinouya muZimbabwe zvigobari faswa. Saka izvozvo zvinhu zviviri ndo zvinenge zvingotarisirwa neindustry kuti yatoti muchirungu liquidity yaimprova here.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Mari dzevanhu dzavakaisa mabhanga dzavari kutadza kutora zviri kuita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka, zviri kuita kuti mari yokunze kwenyika isawanikwe, vanhu vasave nechivimbo nemabhanga, vasave nechivimbo nehurumende. Saka chinhu chikuru chinofanira kunge chichiitwa nebumbiro riri kuda kuiswa navamangudya kuti vasimudze kutenda kwevanhu mumabhanga nemuhurumende.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti havaone paine chinobuda kubva kuna vamangudya.
Tine structural issues confidence. Hakuna munhu anobelieva in party chinamasa, and hakuna munhu anofungidzira iye kuti junda inga rani nyika. I've always said inini kuti unogona kubai election but you cannot steal the economy. You can rig an election but you can't rig the economy.
Vabiti vativo nyaya yemari ichanetsa kugadzirisa sezvo hurumende isina kuzvipira.
Kwani kwanditani 53 days vachitonga pane chabuda tongotonga itoni. Takatarisa katonga itoni. Vakundikana vanhu vari kurwadziwa mukoma blessings. Zvinhu zviri kukwira. Black market riri kukwira, you know. Vanhu havana mari.
Ko, mari dzinombonzi dzawanikwa nenyika kubva kubhanga reAfriExim Bank dziripi? Dr. Kanyenze vanoti zviri pachena kuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Kana ndiri muhurumende inini ndaimbotiregedzei kutaura ndoboita zvekungoita kuti vanhu vaone. Vanhu vemuZimbabwe vaneta nokungotaurirwa zvinhu zvisingaitwe. Saka naizvozvo tindi takaudzwa kunzi kuri kuyamazi mari ari kubva kuAfriExim Bank. Asi nanhasi hapana chatiri kuona chanyatsoita chinoratidza kuti mari iyoyo yauya.
Asi vajokonya vanoti vanhu havasi kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa mari dzinenge dzabva kubhanga reAfriExim Bank.
Ndofunga vanhu havana kunyatsonzwisisa. Mari yakawanika kuAfriExim Bank haina kunzi ikeshi ichauya muZimbabwe ye1.5 billion. Zvakanzi izvo 1.5 billion yatawana imari yatinoti guarantee ichagaranda vanhu vanoda kuzoinvesta muZimbabwe. Saka vaya vanoda kuuya kuzoinvesta kutanga makambani muZimbabwe vanopuwa assurance nemari iyoyo 1.5 billion.
Kuti zvinzi Dr. Mangudya vabudirira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanofanira kuparura kana kusuma hurumende mazano anopa kuti upfumi hwenyika hugadzikane, sezvo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru uku vanhu vasinawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti vari kufarira zvikuru chirongwa chokubvisa kwaitwa nekanzuro yavo mari yomuripo pazvikwereti zvemvura zvavanazvo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kubviswa kwemari idzi pazvikwereti zvavanazvo, vamwe vagari vatanga kubhadhara zvikwereti zvavo zvishoma nezvishoma vachivhurirwa mvura, dzimwe dzanga dzava nemakore dzavharwa. Guta remasvingo mubhajeti yaro yegore rino ra2018 rakabuda nechisungo chekuti vagari havachasungirwi kubhadhara mari dzinobereka nezvikwereti zvavo kana kuti mainterest. Danho iri ratambirwa zvikuru nevagari avo vanonzi vatanga kuita chipatapata vachienda kukanzuri kunobhadhara zvikwereti zvavo, izvo zvavari kutaurirana nekanzuri kuti vanobhadhara zvishoma zvishoma kusvika vapedza. Vanenge vabvumirana kubhadhara mari idzi nekanzuru vari kubva vavhurirwa mvura kuti vashandise. Mumwe mugari vazororo makore vanoti vaive nechikwere chakakura nenyema interest, asi paakabviswa vakatotanga kubhadhara vakavhurirwa mvura yavo iyo yakavharwa mugore ra2015.
Ndinowa kufata nezvakaita wakanzuro nekuti mukatarisawo chikwereti changu nandinacho changa chiri che1000 but nenyaya yemainterest changa chiri pa1500. But nekuda kwokuti iko zvino vazobvisa mainterest aya tikaitawo payment plan, ndakwanisa kubhadharwa chi mari yangu 1000 yechikwereti ya zvakanaka zvichiendeka. Saka ndinowa kufata nezvatakaitwa nekanzuro izvi. Kubva patakaitapanakanga tapemerwa nekanzuro kabva vatoti vhura mvura yedu takutoshandisa mvura is no more as munhu wese ane mvura mumba make.
Varoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura. Amai Esther Nyambiya vanoti vanotambira danho iri nemufaro. Asi vanoti kanzu inofanira kuongorora nyaya yezvikwereti zvemvura zvayakatemera vagari vainge vavharirwa mvura kwenguva yakareba.
Haisi tinozvitambira, tinoona zvakanaka kanzuro yateerera zvataichema kwemakore kuti mainterest charges aya anoita kuti burden pa maresidensi awande. Asi tanga tichiona kuti pane vamwewo vekuti vanenge vakavharirwa mvura kana muna 2015. Biri roramba richiuya richiratidza kunge iwe uri kushandisa mvura iyo yakavharwa, mita isiri kufamba. Tachikurudzirawo kuti vekanzuro pavabvisawo mainterest emvura idzodzi, vabva vangobvisawo macharges akaita seiwaya, nekuti munhu anenge achichajwa zvinhu zvaasina kumbobvira ashandisa, tinoona zvisina kutinakira semaresidensi.
Dzimba dzevakavharirwa mvura mudhorobha remasvingo kwemakore mashoma apfuura dzinopfuura zviuru zvishanu uye dzichigara vanhu vanopfuurawo zviuru makumi maviri. Kanzera Ward 4 mumasvingo vaGodfrey Kuraone vati vanhu vazhinji vave kubhadhara vachivhurirwa mvura yavo mushure mekuita chibvumirano chokubhadhara chikwereti chavo pashoma pashoma.
Isu tinofara chose nekuona kupindura kwevanhu munyaya takataurirana yekubvisa maindrest. Ndinoona vanhu vakuuya kuzobhadhara mvura kwaratidza kuti ndechimwe chinhu changa chakavabata, changa chichivagunun'unisa kuti vari kubhadhara mvura kukanzo. Ndiri kuona vakuuya kuzoita mapayment plans vachibhadhara mari yavo pashoma pashoma.
Vagari mumasvingo pamwe nemapazi ehurumende ane chikwereti chekanzuru chinopfuura mamiriyoni makumi matatu emadhora. Izvo kanzuru inoti zviri kuita sakuitira vagari mabasa ainotarisirwa kuti iite. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Dynamos yava kachikwata chitsva yakatarisana nemakundano enhabvu yemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dembare yatenga Jimmy Tigere naWilliam Manhondo kubva kuHarare City ine chinangwa chekutora mukombe weKasolaga Premier Soccer League uyo yakapetsera kutora muna 2014. Pamusoro pezvo Dynamos yawirirana neFC Platinum kuti irambe ine mutambi Klopas Kapupurika uyo yaive yapiwa nogona kunenge kudada kwegore rimwe chete iro rakapera musi wa 31 zvita. Dynamos yabvumirana zvekare nemutambi Christian Epupa uyo aitarisirwa kubva kuchikwata ichi achinzi ari kuenda kuBidvest Wits yekuSouth Africa asi ave kuramba ari kuDimbare kwerimwe gore. Munyori mukuru weDynamos vawebza marechera vanoti Dimbare haina zvekare kurasikirwa nemutambi kana mumwe chete zvake panguva yezororo, vachiti ivo manyepo kuti captain wavo Ocean Mushure ari kubva kuchikwata ichi.
Murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Vamarechera vanoti gakava ranga riripo pakati peDynamos nevatambi tichaona chipunza Obei Mwerahari naPS Makaha avo vanga vachiramba kunyorerana chibvumirano nechikwata ichi kusvikira vatambidzwa mari yavo yemwaka wapera rakagadziriswa. Vamarechera vanoti vakapa murairidzi wavo Lloyd Mutasa simba rekutsvaga vamwe vatambi vatsva, vachiti ivo sevatungamiri varipo chete kupa ruyamuro rwemari kana pane mutambi Mutasa waanenge achida. Mutungamiri weDimbare uyu anoti hapana chavari kutarisira kubva kuna Mutasa kunze kwekutora mukombe weleague, vachiti izvi zvikasaitika vanotora matano makukutu. Dynamos ine nhoroondo yekudzinga varairidzi. Dimbare yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yairairidzwa naKalisto Pasua. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa kushandiswa kwesocial media munyaya dzezvematongerwo enyika, takatitsana nevechidiki.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichika na wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318.
Se zonguwa yedu ya pera, regati mpo tarisa misoro ye na uzedu za nasi.
Mutungamiri we Renewal Democrats va Mangoma vanoti bato riri kutonga reZANU-PF rinofanira kuburitswa muhurumende.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokunoika ino mufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, tokusiyai muina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyenza iPVR mo public exercise. Injongo yayo ukuthi si register abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Si register skhangela kakhulu lama aliens. Ukuba lomthetho ukuthi ba-registre.
Abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye babhalisele ukuvota kobulawayo phansi kohlelo lokubhalisela ukuvota oseluqhelusiwe.
The majority of civilians is emaplazini lapha ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, abatswana, they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini ona le, there's a lot of issues, lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kwele Botswana umiswe emthethwandaba lamhla isetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lePhalamende eBotswana ngempelaviki. UZulu ezantsi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba asungule umbuso wezabelo o-devolution omunyethwe isekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubekele phambili ngemva kokuqheliswa kusukela mhla ka 10 zibandlela okubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye kobulawayo bebhalisa. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukumiswa mhla ka 18 Nhlolanja. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakobulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eYezek, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza iPVR mop-up exercise. Injongo yayo ukuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Siregister sikhangela kakhulu lama aliens ukuba lomthetho ukuthi baregistre. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG Registrar General's Office lapho abanika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise. Okusijabulisa kakhulu ukuthi kuma-queues ethu sithola ama-youth, kuma-queues ethu siyawathola ama-aliens. Esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe, abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo kumele abe ngumZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eVictory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi weVictory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu siluqhuba thina ke ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlabelela i-music kanye lokugida ukuthiwa khona ungumdanso. Imidanso ejiyeneyo yesintu kodwa ele ehamba kanye le nkondlo zokuhlabelela okugxile kuleyo mfundiso esabe siyiphethe lesi sikhathi. Sinanzelele ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela yokufundisa okuhambisulwazo ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota. Ama-arts ke ayingxenye yoluntu njalo asuka abe umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu lapho esithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa sifuqe njalo sithele ulukuluku lentshukuntshuku uZulu ukubana hayi mbukelo omhle aphatheka lawe uthathe inyathele kulolu daba osegudwini.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa.
Ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana.
Kobulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhlaka 8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho. Ababhalisela ukuvota kuyabe sekumele bahambe bayebhalisa emahofisini awezek. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kwele Botswana umiso emthethwandaba lamuhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledalela eParliamente yeBotswana ngempela viki kulandela ukuxabana kwabo. UDube ubesebenzela umuyi obelilunga lebandla elibusayo leBotswana Democratic Party BDP. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini wemolopololo ngaphandle nje kwedolobho leGaborone lamhla besethiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempela viki. Ababili laba abakhanye bebunile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlakazi ku-30 sibandlela ngoba amapholisa athi abakaqedi ukucwayisisa. Bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe elingaphandle kwesigodlo iHaborone. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe kodwa wathola uDube oleminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba wagwaza kaningi esifubeni kanye lesusini. UDube lo Maleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court. Amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhatshi abalwelisebenzi bahile okungamalisi ikakhulu abeZimbabwe abanye babo abasebenza emaplazini.
Kulezi dore eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ama-conditions langama-treatment asemaplazini. The majority wezisebenzi ezisemaplazini lapha ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana abatswana they don't want to be working in farms doing laborers jobs abafuni, they don't want to get there instead. Njalo futhi emsebenzini yona le there's a lot of issues lama-tensions avamileyo kuma-farms.
UMnumzana Dube kanye lo Maleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusesatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka. Bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids yena obesaziwa ngokuthi ngufokon bastard njalo engumuntu ololaka. Ongumongameli Ian Khama ovatshele imuli kaDavids ukuhambisa amazwe enduduzo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kuseGaborone kule Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Uzulu wezansi emaNdebeleni emangweni weMadobo ukhuthaza uhulumende ukuba abavumele baziphathele impahla yemvelo abalayo ukuze benelise ukuzithuthukisa kanye lokuzinakekela bona lemuli zabo phansi kombuso wezabelo o-devolution. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo eseMadobo.
Izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeHabakuk Trust emaphisa leCouncil yeMadobo, inkokheli zomdabu labocouncila bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengelanzuzo. Isigaba seMadobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi, kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni eMatopo uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule baqine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya sizabasikela, ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuya sesenza umaqhuzu endaweni because avele senza sixhophane. Enda kula muntu ngakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba ukuthathela into yakho njani ukhangele ilizwe lonke wazulikhalele nje ama youth akhona, but laba bafana bethu sibabona benjani bekhula beqinile, we look up to them ukuthi sibabone bele future njani enhle. People grow every day, but waseng ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni, but sifuna abantu benona besenzani bekholisa ama resources abanye abantu.
Sila sikhulile Hlongwane ka ward 17 eMatopo uthe uhlelo abaluphathele Habakuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama duty bearers, ama chiefs councillors labo sobhuku lama-government departments ukuze sisebenze ndawonye ku-policy implementation lama-bylaws ekuyenzeni kwama-bylaws ukuze sigcine ama-natural resources ethu awemato.
Umnumzana Alexandra Phiri, ukhansila ka-Ward 10, uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esiningi baswela imali yokuba le mihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kasiwenzelwe iHabakuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa, ngoba thina sodwa ezi-authority siyaba singelawo ama-resources lobe ezinye izinto sizikhangele ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili, kodwa ngenxa yama-resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu, kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela, kumbe nguyoza kutsho ukuthi hhayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa ngithi.
Isakhamuzi seMatobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenezo zokuthi khona uthola ama natural resources ethu singabenefiti kubenefiti abantu mebabavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama licenses njengama locals etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo. No into esiyifunayo ukuthi umthetho wokuhulumende kumele kuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefite izinto zabo esiphele ukuhlala kwabo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomiti yezabelo yeHarper Cook Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona sekuthini kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize ye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sebuqoqe izinto basiqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo ziphathwa ngabantu labo asebephiwa amalungelo yizwe sikuvimbayo. Ngokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwa khangela labo bonke abantu bawakhangela, nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo, uzathola ukuthi sekuvinjwa ikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba, kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuchiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 iseMatobo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, ntswakaze omuhle olubulisayo ngumaikhobe umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule ikhasi lokuxoxisana labantu enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezeFacebook lakuTwitter. Kuzamsiza na ukuthi anqobe kukhetho oluzayo, njalo ukhulumisana lobani enkundleni lezi, abasakhulayo kumbe abadala? Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis usecele uxolo ngokudlwengulwa kwabantwana ngabafundisi benkonzo yakhe kweleChile osukudale osokungcolise kakhulu isithunzi senkonzo yamaKatolika emhlabeni jikelele. Kulabantu abangaba ngamachumi ayisithiyagalombili i-AED abafileyo udlakela lwemaphandleni akwele Nigeria oluqhamuke kulwisaneni kwabelusi bokholo lwesiKristu labesiMuslim ezigabeni ezangenyakatho yelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizwe zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu umsekeli wesikhulumeli sebandla le National People's Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni ngani kuphoqa nje kwabantu abasola into yokwenza. Ngayisibuyile kumele sibe njengelizwe sibe kwazi ukuthi kubuye malini esakubobani wahamba njani then kubonakale nakwi-economy ikushintsha kubonakale amabhenki imali esitholakale. Kwakathethi imali emabhenki kayitholakali okuzokhebelayina kungela cash etholakalayo. Poli usayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga lele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okwaqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember ngohulumende ongani uyahlupa ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutsholo ngaphandle kubana lobufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kulezinto eziningi engazisho ezithengisa ukuthi lo uhulumende uhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga kodwa kusenzakala izinto ezehlukeneyo. Ngana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo hulumende kube kwaba lesikhathi lapho umongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathina kwamaphephandaba ukuthi hayi ugade eflamatshina i-SAAOS wahamba naye wayahlala nje lapho okuhlala khona umphakathi wonke wokutsho ukuthi hayi sesokela seliphuma ukuthi hayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000 kusuka khonapho-ke uhulumende lo othengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa ayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa ngumnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa ngabe futhi lathi sibilive ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe so kumele basinike amafigures ukuthi imali engakanani ebuye ivela phande kwelizwe njalo umele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele imali yangkhona. Kungenzakala-ke ukuthi nabanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi uma u-February engafika bengalethanga imali bengabothwa. Nabantu abanezimali eziningi abazaletha imali elilutshwana njengendlela e-compliance ngoba kathithi azikwazi ukuthi ngubani onemali engakanani engaphi. So ungakwenza ukuthi wena une 5 million yakho khona ngabe lapho khona usilethele 1 million sifithi usucomplyile le directive. So umele moritorial yibo abantu abazabuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini. Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Omunye wamalunga edala lePhalamende kwele Iran ofuna kube lenguquko kulelo lizwe uthi kulabantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu ayizikhombisa 3700 ababotshwa ngesikhathi betshengisela ekupheleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo. Ababotshiweyo bebetshengisela emigwaqweni besola ukukhuphuka kwentengo yempahla. Umnotho welizwe ongaqhutshwa ngemfanelo lokwehluleka kwahulumende ukwenza okuningi okufiswa nguZulu. Abantu ababotshiweyo bedlula la abo ababotshwa ngomnyaka ka-2009 kuze kube lokutshengisela emigoqweni okwanyikinya ilizwe lonke le-Iran okubizwa ngokuthi yi-Green Movement. Abalwela ilungelo likaZulu bathi bayesaba ukuthi izibotshwa lezi zithwele nzima entilongweni. Abanye ababotshwa ngomnyaka ka-2009 badlwengulwa, abanye batshaywa okumangalisayo njalo kwaba labanye ababulawa ngendlela ezwisa usizi. Kubikwa ukuthi esinye isibotshwa uSina Ganbari wabhubhela entilongweni ye-Evin Prison. Uhulumende uthi wazibulala. Kuthiwa kulezinye ezimpili ezafela kuleyo ndawo. Akuvezwa amabizo azo. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi umhlaba ubukele wonke okwenzakala kwele Iran. Ngakho-ke uhulumende walelo lizwe kumele aqaphele ukuthi ngephuli ilungelo likaZulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo uhlelo lokudingela abadlali bomdlalo wenguqu abangaqatshwanga imisebenzi luqalela mhla edolobheni lakoBulawayo. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo luqutshwe inhlanganiso yemela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kweZimbabwe eFootballers Union of Zimbabwe njalo indiyimba yohlelo lwalonyaka ngethi I play fair, say no to drug abuse. Nyakenye lolu hlelo luqutshelwe endaweni Heath Street Cricket Academy, ikanti lonyaka lolu hlelo luqutshelwa enkundleni eBarber Fields njalo isiphathamandla senhlanganiso yeFazu uNomsamoyo ukhuthaze abadlali ukuba basebenzise leli thuba ukuze bathole imisebenzi.
Uhlelo lethu siqalise namuhla olwe-Footballers Union Athletic Contract Team. So besikhuthaza abadlali abana ama-contracts abasaphelayo ukuthi bebuye e-BF kusasa ngo-8 sizokuba labo lapha. Njalo futhi sinxuse abaqeqethi abaningi abasuka amaqembu amakhulu ukuthi labo bebuye bezobona labo bedinga kuyenzeka ukuthi labo beqinise amaqembu abo umnyaka lowa-2018.
Namhla ngosuku lokuqala kube labadlali abangamajumi amathathu lanye ababuyileyo ukuzophatheka kulolu hlelo, kodwa uNomsa uthi ukhangelele ukuba leli nani likhuphuke ngoba namhla abanye abadlali besuke balahleka baya e-Heath Street Academy. Lolu hlelo lokudingela abadlali imisebenzi sokule minyaka emihlanu lwasungulwa, njalo uNomsa uthi baningi abadlali asebesizakele ngokuthola amaqembu okudlalela.
Iminyaka edlulileyo sisiba lalolu hlelo sike sathola ukuthi sasesiproduce amanye ama-players athathwa ngamanye amaqembu amakhulu. Njalo futhi nyaka lonyaka futhi sithole futhi abanye abadlali abazadlela amaqembu amakhulu, because yiyo injongo yethu thina abantu be-Footballers Union ukudingela abadlali imisebenzi.
Abadlali ababedlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu lesizwe uDesi Kabhenya kanye loJoel Luphahla yibo abaqeqetsha abadlali laba abadinga imisebenzi, njalo abazakhethwa ekupheleni kohlelo ngomgqibelo bazahlanganiswa lalabo abakhethwe uhlelo olufanayo oluqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Kubunjwe iqembu eliza kuyadlala elizweni leSouth Africa, injongo kungeyokuya badingela amaqembu khonale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Kusamamo ingoma kaSikhobokhobo Madlela isigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhelisiweyo kusukela mhla ka-10 Zibandlela lubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye bebhalisa kobulawayo. Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree umiswe phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lephalamende yeBotswana ngempela viki. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.